MDC Alliance are sisiri batho ba ka lose integrity, ba ka lose value, and they are now in an entity. This is why they've got to extend eku gadira ma holiday amuweka avari kupemberera hakuna holiday inonzi 27 June nekuti kune zvinonzi zvakaitika 2008 zvisina humbo huripo dai kuri kunzi ichokwadi kuti kuna vanhu vakadamburwa maoko ka takambonova vairi kana vatatu saka tiri kuita MGC rangova bato raakuzvigadzirira zvaro rega nekuti ipapa mukavatarisa tinoona kudzori kana musa 29 June vaita kuti dzimwe mhemberero vanhu vaakuita zvese zvese panguva yese yese nekuti havana chinovatonga chinoita kuti vashaya chinovatonga kusvika pakusagona kuteedzera kana kalenda kuziva kuti holiday inocelebratwa ndei ipi neisingacelebratwa ndei
asi vagaga nje muri kuramba here kuti 2008 hakuna kuitika mhirizhonga nokuti vanhu vakawanda vakaonekwa vachishungurudzwa pave nehumbowo dzimba dzichipiswa nezvimwe zvakadaro
mukoma mune zvematongerwo enyika makaitika mhirizhonga dzakawandisa nyaya dzekupisirwa dzimba ndofunga hatisi kumboenda kuna 2008 pane yakatoitika musi uno manje manje pasavatangirai kubhoerawo kune vana kupe nanamonzo ravaida kupisirwa mumba nemdc saka zvinonetsa kuziva kuti aipisa dzimba muna 2008 kana dziriko dzakatsva ndiani given kuti tazvapfuura 2008 takaona 2018 10 years later kuine dzimwe dzimba dzaida kupiswa saka kuti vemdc vatiza nopiyo ivo varivo varigoroo nekupisira dzimba nekupisirana mudzimba kuti vapruve political point hazvichagone kutaurika kuti akapisa dzimba ndiani
takaona munguva yegadziriro yesarudzo dzemubato renyu rezanupf muchiitikawo mhirizhonga vanhu vachirovana nekurwisana asi muri kuti zanupf haidi mhirizhonga zvii zvamungataura
pane zvinoitika mukoma zvekuti uyo neuyo vairi vatatu vanogona kuita mhirizhonga asi hausi mutemo webato rezanupf wekuita mhirizhonga kuzanupf kana makangoona mhirizhonga yevanhu vaite tsana zvinowanika chero kumusangano weberia nyange kumusangano wasabu nyange pane pasarudzo dzepachikoro vanhu vanogona kupopotedzana zvazosiyana nekumdc kunondotsvakanwa nepfuti saka kuzanupf hatina mhirizhonga kunogona kuita kusanzwanana kwevanhu nekuti takazvarwa kwakasiyana siyana asi mhirizhonga hakuna